manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 26 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti vafadzwa uye kugutsikana nezvigadzirwa zvemunyika zviri kuratidzwa kuZITF kuBulawayo uye iri kutarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo mangwana nemutungamiri weKenya waWilliam Ruto. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuIran uko vari kutungamira chikwata chiri kumirira nyika kumusangano weIran Africa International Economic Conference. Madzimai ekumaruwa anotambira nemufaro chirongwa chekuvhenekwa pamwe nekurapwa chirwere chegomarara rechibereko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF rapinda muzuva rechina nhasi vanhu vakawanda vachibuda kuzoona zviri kuratidzwa nemakambani emunyika akasiyana siyana pamwe nekunze kwenyika uye vamwe vevapinda mugungano iri vachikwanisa kusangana nemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa ava vanga vachishanyirawo nzvimbo dzevamwe vevari kuratidza mabasa avo kudzanai musengi anotipa nyaya inotevera
Mutungamiri wenyika vaMunangagwa avo vange vachiperekedzwa nevanakomana vavo vamapatya Sean naCollins pamwe chete naWhitney Chivayo vatora nguva yavo vachitenderera vachiona nzvimbo dzakawanda dzemakambani emunyika pamwe neekunze vane zviratidzwa zvakasiyana-siyana pamberi pekuvhurwa kwemisika weZITF uyu zviri pamutemo mangwana vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira nzvimbo dzinosanganisira NetOne nedziri pasi pemakambani ekuKenya neEuropean Union vaMunangagwa vati vafara chose uye vagutsikana nekunaka pamwe nehuwandu hwezvigadzirwa zvemunyika zvavaona izvo vati zviri kunaka nekuwedzerwa gore rega rega mumwe weveruzhinji vapinda muZITF nhasi vari kuti vakufadzwa nezvavaona ndemumwe wechidiki muzvare Monica Sibanda avo vachangopedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvefinancial accounting paNational University of Science and Technology
Hatisati edu tashika pachinano chepamusoro senyika asi ndafarira kuti pane mamwe matertiary institution ari kuita mainnovation anofadza
mukuru anoona nezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda weamerica muZimbabwe valary socha avo varikowo kuZITF vati nyika yavo inoramba ichishushikana nekwavati kusamira zvakanaka kwemabatirwo ekodzero dzevanhu muZimbabwe panyaya yekuti vamwe vanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika yavo zvinokanganisa makambani ekuamerica anoda kusima mari muno vasocha vati kushandurwa kwakaita zvirango nenyika yavo inzira yekubatsira Zimbabwe kuti igadzirise matambudziko ayo vakatiwo zvirango zviripo zvakatemerwa vanhu vashoma nemakambani mashoma kwete kuti Zimbabwe yose
It's important as US companies look to do business in Zimbabwe that Zimbabwe doesn't brand itself as a sanctioned country. As you know, President Biden terminated the Zimbabwe sanctions program on March 4th, and we have refocused our sanctions program.
Vakuru vakuru vehurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaMunangagwa vanogara vachitaura rekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero hazvizi pamutemo uye zvinofanirwa kubviswa uko mumiriri wemubatanidzo wenyika dzeEuropean Union muZimbabwe vaJobs von Kirkman vachipindura mibvunzo muhurukuro yavaita parutivi neStudio 7 vati EU yagara ichibatsira Zimbabwe munyaya dzechikafu nedzeutano nezvimwe vakati vari mushishi rekuti paitwe ongororo yekutiwo vandudza rubatsiro urusei mushure menzara yapinda munyika zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno pambunzo wakuti ndezvipi zvavanoona sezvikonzero zviri kuita kuti makambani EU arambe achizeza kuuya kuzosima mari munyika. Vavon Kerkman vati pane zvinhu zvine chitsama zvinoda kugadziriswa zvinogona kubatsira kukwezva makambani EU.
We have seen the introduction of a new currency. I think
munyaya dzemari taona kuunzwa kwemari itsva, uye ndinofunga kuti ichi chine chezvinhu zvinogona kukwezva makambani ekunze kuuya muZimbabwe kana kushanda kwemari nemabhanga anga kwave kunyatsofamba zvakanaka. Izvi ndezvimwe zvezvatinotarisira kuti zvichange zvanyatsojeka mukati memwedzi mitanhatu inotevera.
Gungano rezvetaitf range richifanirwa kuvhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika yekenya vawilliam ruto, asi vave kuzoita izvi mangwana mushure mekunge vabatikana nezvimwe. Asi varuto vasvika muguta reulawayo nhasi vakatambirwa panhandare yejoshua mukabo konyongolo ngomo navamunangagwa pamwe nemumwe wevatevedzeri vavo vakembo muhadhi pamwe nevamwe makurukota ehurumende anosanganisira gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amai opa muchinguri. Ndakamirira studio 7 muulawayo, ndini kudzanai musengi.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vari kuIran uko vari kutungamira chikwata cheZimbabwe chiri kupinda musangano wepiri wekudyidzana kwenyika iyi nenyika dzemuAfrica mune zveupfumi weIran Africa International Economic Conference. Musangano uyu wavhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaIbrahim Raisi, avati nyika yavo iri kutsvaga kuchengetedza ukama neAfrica kuburikidza nekuwirirana, kwete zvavati zviri kuitwa nenyika dzekumawirira dzakawanda idzo vati dziri kungomora upfumi hweAfrica. Zimbabwe neIran gore rapera dzakanyoreranawo pasi zvibvumirano 12 mushure mekushanya kwemutungamiri wenyika iyi kuZimbabwe. Musangano uyu uri kuitwa kwemazuva 4 uye uri kupindwa nevamiriri venyika 30 dzemuAfrica. Nyika dzakaita seAmerica, China, France neRussia dzine misangano yadzinoita weupfumi pagore roga roga yekudyidzana nenyika dzemuAfrica, izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zveupfumi makwikwi anofanirwa kusimudzira Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Ishungu dzenyika yeIran kuti inge ichidyidzana nenyika dzeAfrica dzisinavo zvadzo chauviri zvekare iri nzira yekuratidza pasi rose kuti kusomorerwa kwatiri kuita seIran nezvatiri kuita namasanctions atiri kuita tinazvo. Asi mukuongorora kwedu tinotoona kuti Iran inyika iri kutotamburawo zvayo zvekare. Nyika dzokuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe dzinenge dzakasungoombira dzakondo noukama hwadzakaita tikati nguva dzehondo dzapfuura idzo, kuti vanoti vakadanwa havangati hatidi kuuya.
Tinoona kuti Zimbabwe ine urongwawo hwekunge ichigadziridza kudyidzana kwayo nenyika dzekumawirira zvikuru tichitarisa America. Ukama ihwohwu hunosiya papi ukama hwayo nenyika dzekumawirira zvikuru America?
Ndinoona kuti kupinda kwaita Zimbabwe uku handifungi kuti kunokanganisa chido cheZimbabwe kusimbisa ukama hwayo nenyika dzana America idzo, nokuti Zimbabwe yakabatana nenyika dzimwe dzeAfrica. Vagara vakabuda pachena kuti zvibvumirano zvedu isu muAfrica ndezvekuti hatina divi ratakarerekera, non-aligned movement iyeyi, tichiziva vese kuti America inyika ino remekedza kodzero dzavanhu, kodzero dzenyika. Handifungi kuti ingabva yaramwa kushanda nenyika yakaita seZimbabwe, nokuti Zimbabwe iri kushandidzana nana Iran.
Tinoona kuti America, Russia neFrance dzakaitawo misangano yakadai dzichikokawo nyika dzemuAfrica. Nyika dzemuAfrica dzino zvatiri kuzowanawo here kubva misangano yakadai?
Kana nyika dzemuAfrica dzikasasunura pazvibvumirano napamisangano iyo iyi, hapana zvavanenge vachizenge vachiwana. Nokuti mukavona nyika hombe idzo dzedzo dzana America, dzana Russia nedzimwe dzichiita musangano neAfrica, zvinoreva kuti pane zvirimo muAfrica zvavanenge vachida. Asi varenge vachiti ngatizvidzane zviya zvokuti isu zvindakupa zvindakutorera tichenjere ipapo.
avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakari kuOhio neStudio 7. Nepenyuro yeVoice of America inoti inomira nenyaya yayo yayakaburitsa iri pamusoro peBurkina Faso uye inotarisira kuramba ichiburitsa zvizere zvinenge zvichiitika munyika iyi isina divi rayakarerekera. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu akonzerwa nekunaya kwemvura yakawandisa kwemasvondo auraya vanhu zana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155 uye kukanganisa vamwe vanodarika mazana maviri ezviuru 200,000 munyika yetanzania. Izvi zvakaziviswa nezuro nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vachipomera mhosva kukushanduka kwemamiriro ekunze kubva kuEl Nino. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken nhasi varatidza kushushikana kukuru nekutsigira kuri kuitwa nechina kugadzirwa kwezvombo neRussia. Vakayambira vatungamiri vechina kuti Washington inogona kuisa zvirango panyaya iyi. VaBlinken vataura mashoko aya kuBeijing mushure memusangano wavaita nemutungamiri wechina vaXi Jinping nevamwe vakuru muhurumende yechina uyo wabata nyaya dzekusawirirana kuri pakati penyika mbiri idzi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica toenda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa zviri kuitika muAmerica nhasi tichitarisa mabiko ari kuitwa mangwana kumuzinda weWhite House.
Muna kubvumbi wega wega mutungamiri wenyika yeAmerica nevatori venhau vepamuzinda weWhite House vanoita mabiko ekunyombana nechinangwa chekusetsana. Mabiko eWhite House aya ayo anopindwa nevanhu vane mukurumbira vakawanda anopa mukana wekunanganidza mashanduriro anoita mutungamiri wenyika matauriro kuvanhu vanenge achitaurira. Ndipo vakanakisisa vanonakidza nekuyevedza vanosangana nevasinganakidze vemitemo nezvematongero enyika. Vatori venhau ndivo vanotungamira urongwa uhu asi shasha chaidzo mutungamiri wenyika uye vamwe vanoita basa rekusetsa vanhu muupenyu hwavo vanosarudzwa kuti vauye kuzofadza vanhu. Dzimwe nguva mutungamiri wenyika ndiye anenge achiita basa rekusetsa vanhu sezvakaita vaive mutungamiri wenyika vaRonald Reagan muna 1986. Avo vakati,
ndinomboshorwa ndichinzi ndinoita zvimwe zvinhu ndisina kusuma dare reCongress. Saka chii chashamisa apa? Zvinhu zvakawanda zvinongova darika wani vari mudare iri vasina kana ruzivo nazvo.
Gungano remabiko awa remuna kubvumbi iri rinopa vanhu mukana wekuti vaseke zvinoitwa nemutungamiri wenyika iye achipindurawo kuvatori venhau ava nevamwe vanenge vakokwa. Vakokwa ava vanosanganisira vanoita zvemafirimu kuHollywood nevamwe vane mukurumbira. Aya mashoko emutungamiri wenyika vaJoe Biden vachizviseka pamusoro pekukwegura kwavaita.
Ini ndinotenda mukuvandudzwa kwekutanga kwebumbiro remitemo renyika kunopa vanhu kodzero dzekutaura zvavanoda kana kutevera chitendero chavanoda. Hakusi kungoti chamwari yangu Jimmy Madison ndiye akanyora bumbiro iri.
Sezvo rino riri gore resarudzo, vaBiden vari kutarisirwa kutaura nezve wavari kukwikwidzana naye musarudzo yemutungamiri wenyika. Martha Joint Kumar inyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye achinyora mabhuku.
I think one of his central themes throughout his presidency has been
ndinofunga kuti dindindira remutungamiri wenyika rinenge riri rehutongo hwejekerere zvinongamupinyi
zvawakatarisana nazvo pari zvino.
Mabiko aya itsika yeAmerica inoteverwa nemutungamiri wenyika ega ega, asi muna 1981 mutungamiri wenyika vaRonald Reagan havana kukwanisa kupinda muurongwa hwacho sezvo vainge vari muchipatara vachirapwa mushure mekukuvadzwa nemunhu aida kuvauraya. Kwemakore ose aya vatungamiri vese vanga vachienda kumabiko aya kunze kwava Donald Trump avo vasina kubvira vaenda kwemakore mana ose avakanga vachitungamira. Muzvare Joint Kuma vanoti,
ndinofunga hazvisi zvinhu zvavaida havo kuita.
VaTrump vanonzi vanogona kunge vakatora danho iri mushure memabiko akaitwa muna 2011 apo vainyomwa nevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama nemumwe anoita zvokusetsa vanhu Seth Meyers, uyo akati
Donald Trump anogara achiti ari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika achimirira maRepublicans. Izvi zvinoshamisa nekuti ndaifunga kuti achakwikwidza sechiseko chenyika.
Vamwe vanoti kusekwa uku ndiko kwakatopa vaTrump chidokwa dokwa chekuti vapinde musarudzo yemutungamiri wenyika, izvo vaTrump vanoramba. Vatungamiri venyika vakawanda vanotora mukana uyu kunyomba vatori venhau, asi vachitorawo mukana uyu kuvarumbidza. VaBiden vakati kutorwa kwenhau kwakasununguka musimboti weveruzhinji kwete muvengi, zvikuru sei munyika dzekuti vatori venhau vakanyomba mutungamiri wenyika vanokandwa mujeri sezvakataurwavo nemumwe anoita zvekusetsa vanhu Trevor Noah makore maviri adarika.
Munonzwisisa here kuti zvinodadisa sei kuti ndamira pano ndichiita dambe nemutungamiri wenyika yeAmerica, asi hapana zvandichaitwaka, handiti?
Kukosha kweutongo hwejekerere nokutorwa kwenhau kwakasununguka zvichange zvichiratidzwa zvakare muWashington DC mangwana mugovera manheru. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stains weVOA. Maiverengerwa neni Tanonoka Wande.
Mamwe madzimai ekumaruva anoti anotambira nemufaro chirongwa chekuvhenekwa nekurapwa kwechirwere chegomarara rechibereko, icho chiri kutungamirwa nebazi rezveutano richitsigirwa neWorld Health Organization. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mamwe madzimai ari kufara nekuuya kwechirongwa ichi munharaunda yavo ari kumakonde emudunhu reMashonal and West, aya anoti pari zvino kuongororwa kwegomarara rechibereko uku kwave kuitwa pakiriniki yeumbowe iri pedyo navo, zvichienzaniswa nakare pavaienda kunoongororwa kuchinhoi kunova kure uye kuchida mari yekufambisa. Kiriniki yeumbowe imwe yemakiriniki mazana maviri akaitwa nzvimbo dzokutorera zvinozovhenekwa pamunhukadzi kuti zviongororwe kuti ane gomarara here kana kuti kwete, zvinonzi nechirungu masempo. Amai Barbara Matariranwa vekukaswa makare mudunhu diki remakonde vanoti vakaongororwa nekuti vari pachirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikamisa ukasha hweHIV and AIDS, sezvo zvichinzi vanhu vakadai vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere chegomarara rechibereko.
Takaita kuti nditestwei nhau yekuti ndiri pamushonga, saka ndakuzvifarira kuti ndive pandimire.
Mumwe mudzimai akaongororwa amai Jane Kavaya vanoti kuongororwa kwakanakira kuti munhu anoziva zvaari uye kana ane chirwere anokurumidza kurapwa chisati chakomba.
Zvakanakira kuti ukaziva kuti une chirwere unobva warapwa nguva iyoyo chisati chakura, chirwere chaisa chaenderera mberi.
Asi mumwe mudzimai wechidiki amai Privilege Masarakufa vekudoma vasati vaongororwa vanochirongwa ichi chakanaka asi hachisi kushambadzirwa zvakakwana kumaruva sezvo vakanonoka kuziva nezvacho.
Inini chaita kuti ndisati ndatestwa nekuti ndasati ndanyatsondanzwa purogiramu iyi.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakabvakachira kiriniki yeumbowe pamwe nevamwe vashandi veWHO vainge vabva kumuzinda wavo kuSwitzerland vanoti chirongwa ichi chiri kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushomeka kwevanoongorora kufamba mitunhu yakareba kwemadzimai vachienda kumakliniki kunoisa masambos uye kushomeka kana utsanana wenzvimbo kana kuti village health workers
maona tichitaura nyaya kuno kutine kushomeka kwe vachinoti ma village health workers nokuti vavo ndivo vanogara pasi ndivo vanotaura nevanhu.
Dr. Mombeshora vanoti senzira yekuderedza mamwe matambudziko aya vachaedza nepavanogona kuchengetedza vashandi mubazi rezveutano nekuvapa zvikwanisiro dzimba dzekugara pamwe nezvekufambisa kuti vasatize vachienda kunotsvaka mafuro manyoro.
Zvii zvatingaita kuti varambe variko vasaenda. Saka tikutaza nyaya dzekuti pekugara tovavakira pekugara pasiri pekuti ndepavo asi kuti ndepedu hurumende kana uchishanda muhurumende unogara ipapo pachena.
Asi nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera uwandu hwevashandi vezveutano vose zvikuru kumaruwa uye vanofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kwete kupiwa mabhazi ekufambisa kana pekugara.
Hatigoni kuchengeta mahealthcare workers kwatingati kuretaina mahealthcare workers nekuvapa mabhazi kuti vauye kubasa. Vanhu vari kuda eliving wage, munhu ngaapuwe mari yake oziva kuti anoita sei nayo yakakwana.
Vakafanobata chigaro chemukuru weWHO muzimbabwe Dr. Sarah Wanyoike vanoti Zimbabwe iri kuita basa guru munyaya dzekupedza chirwere chegomarara rechibereko asi vachichinofanirwa kusunga dzisimbe kuwana zvimwe zvikwanisiro uye kuwedzera vashandi veutano kumaruwa. Bazi rezveutano rine chirongwa chekuongorora gomarara rechibereko kumadzimai ose ane makore ari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 40 kana kuti 15 kusvika ku49. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 makadi apo ndivo Fredi Chikuvire uyo. Mukomajonga, mukoma blessing. Tiri mamuwapusa wapusa United Zimbabwe. Hanzi money change handi anoita kuti zigiri shaye Zimbabwe. Vapfeka nyika pamoney change vairane ndivari veekonomi. Zvakaoma.
Kuna kwazvinoitiwa zvekuti kwai munhu kuri kuenda kupinda mubhengi todipuwa mari yenyika ndoda zvisa ichichi hakuna zvakadero. Zvinofanira kunge zvine maprocedure namaprocess acho. Munhu ngaajere kudya mari yake muno nokushandisa mari yemuno kwete zvekuzvivei. Ndosakutiona chero Britain payakajoina EU vakaramba vane pound yavo. Havana kuda kujoina euro inyaya yekuti mari yokwako inodadisa mari yenyika imwe ndichikontrola ndichari pamadiri enyu. Saka zviri kuitwa kuti kwai mautikarisi voti vatizi hai ndezveutsotsi zviri kuitwa nematsotsi anoda kubva.
Ndijoni chiri kunetsa muzimbabwe nyaya yemazvigi, nyaya yemari yamuri kuramba muchingochinja muchichinja mabhere achekuti mari chinja chakati. Chiri kunetsa muzimbabwe haisi mari iri kuda kuchinjwa. Chiri kunetsa muzimbabwe kuri kuda kuchinjwa gavhumendi, hurumende iko ndo iri kuda kuchinjwa. Izvi zvamuri kuita kuramba muchichinja mari izvi zviri kutotipedzera nguva, nyika yedu ichiramba ichingoenda kumawere. Hurumende ndiri kuda kuchinjwa kwete mari, ndokunga ndizvo zvibedzi.
Ndoona kuti gavhumendi yedu kana ikabudisa mari ka ngaikase kuana unza kuti zviro zvakaema soo, mari ichafamba sei, mari ino uremu hwakadai. Bhozi tinaana mbuya tinaana sekuru mukatumu vari kutorohwa pashi petsoka kutaura kudai. Saka manji vanofanira kuti vakase kuana unza kuti zviro zvakaema soo soo soo. Vamwe vari kutobudirira, ndo chinguva chekutoti vamwe vanotobudirira pona pa 4 days dzona idzinedzizi pa 2 weeks dzona idzi vana vari kutobudirira ipa itofamba vachirova vamwe vanhu pashi petsoka. Kumakata vaudze makwindita shata.
Pastudio, pastudio mwakadini mweshe. Ndiri kuno kuchipinge kwamaria. Mamaria muno. Ndinodawo kuti avo vana mushaya vanhu avo ngavagadzire mari yavo zvibhizimu gold ravo rigwinye, kwete kuda kupomera mhosva kwevanhu vasina nebasa reshe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Gichi waza Friday my darling. Waza Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wesungura anonzi Stefani Pedzi remagitare achinzi Dr. Steve anoimba nechikwata cheMangiza Clan Band. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvans Zininga wa Studio 7.
It was a period that we were in the life and it is like a Kuan, right, as in Kuimba Kunakura, as a neighbor, as a specific Chiron, which is like a English abstract, my negative, probably my parents can go on one way to my guitar, so it was a big challenge.
Very shin, you know, it can be all same, man, Yamunoroa.
Van Argura, the Tambra music, my shows are tripped, Tetuan, and my shows, the Kanuka, same time, you can walk with the music, the lyrics, you graduate. Mchana is kuna ni wani kastere mgoza wakuti kuritwa kulete ndo kumita watu wano wadi kanyasa wanda senda music ya abu kano singari zizwe kanyanya wano wani kwa kanyanya chenye saka wafu mfanzi ya harbu chanda music
majirita mabaga maguru majirita matuma nemi majirita mabaga maguru majirita matuma nemi magura jitiko mohibari
matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Isusu challenge atina ende sponsorship, atina sponsorship. Zvinhu zvese ndinoita ndega nemapendi dzimba dzangu, ndotomhanya kutsvaka mashozi. Tiwo mashozi atoenda sei, saka dzimwe nguva tinoita dzaenda kumashozi nekuda kuti mari panenge pasina. Zvifambisi zvekutende kumashozi pia tinayo ida kuwedzerwawo kuti nyatsoita zvakanaka. Saka mungozva music mazuva ano mari.
Mune mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Mashoko andinawo kuvatsigiri vendengoti ndima yacho ine makata samuguva tiri ne 6 albums vatsigiri ndovanoita kuti tiende kumbe tinotorambai makangomira nesu muchingotisimbisa kumastations kupi nekupi muchipotirawo music yedu vanoda kutibata vanoisi muharare kuputirawo 5 ndokwatinowanika ndokuti tiri best. Namba yedu inoti 0715797114 iri pawhatsapp kana papacalls ene email mangizamusic@yahoo.com ene tine wanga pa Facebook Dr. Steve and Mangiza Clan Band pa YouTube ndizvo zvoti Dr. Steve and Mangiza Clan Band ndomaendo zvedu.
Was a Friday tombo rova kamwe chete zvinondinetsa.
Yekambo kanonzi zvinondinetsa kubva kuna Stefani Pedzi remagitara achinzi Dr. Steve uyo amanzwa muhurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu, batai nhare nhamba idzi +1 202 465 0318. musakangana chirongwa che live talk nhasi manheru na 8 pm apo tiri kutaura nezvedano ratiri kutarisa riri kuitwa pamusoro pemari chaizigi tichiona kuti yemapepa iri kubuda nemusi wechipiri svondo rinouya. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya shangana kweza kusiswa mtshakazo moshe lamhlanje kungolwesihlanu mhlaka 26 kumabasa 2024 igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ubhode endaweni ezitshiyeneyo embukisweni wamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair kobulawayo phambilini kokuvulwa kwalumbukiso ngokusemthethweni kusasa. Umsakazo weVoice of America usola inyathelo likahulumende weBurkina Faso elokuvimba ukwethulwa kwezindaba zawo kulelo lizwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukwele Iran emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwaleli lizwe lamazwe aseAfrika kwezenotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ubhode endaweni ezitshiyeneyo embukisweni wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair kobulawayo phambilini kokuvulwa kwawo ngokusemthethweni kusasa. Umnangagwa uncome kakhulu impahla elungiswa ngamankampani eZimbabwe esithi ilohlonsi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umongameli Mnangagwa ubehanqwe iziphathamandla ze-ZITF amadodana akhe angamawele uSean loCollins kanye losomabhizimusi odume ngokuthengela abasekeli bezanu-PF izimota umnumzana Wicknell Chivayo. Umnangagwa wethekelele indawo ezishiyeneyo lapho okubukisa khona amankampani akuleli kanye lavela kwamanye amazwe wancoma kakhulu impahla ehiqizwa ngamankampani eZimbabwe esithi ngawezinga laphezulu. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokubhodabhoda, umnangagwa uthe uyathokoza ngamalungiselelo alumbukiso wona ozavulwa kusasa ngokusemthethweni ngumongameli William Ruto wakwele Kenya.
Ngilokuthokoza kakhulu ngalokho okutshengiselwayo lezinga lalokho okutshengiselwayo kuhle kakhulu sibili.
Esuka ezTF umnangagwa uhambe wayahlangabeza umongameli Ruto egcekeni lendizamtshina eleJoshua Mqabuko Nkomo International Airport kobulawayo ekutshoneni kwelanga. Umgcinisihlalo weZITF umnumzana Busisa Moyo onguye obetshengisa umnangagwa e-trade fair uthi kulamankampani edlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye 766 abukisayo lonyaka njalo aphezu kwekhulu 115 ngavela kwamanye amazwe.
Of that 706, about 15% are foreign exhibitors. Lapha kobulawayo amakampani abukisayo about 20%.
Omunye wababukisayo ngusomabhizimusi osakhulayo osekelwa nguhulumende weMelika eZimbabwe uNomazulu Mguni obukisa izicathulo azithungayo zona athi zimlethela inzuzo.
Okay, the product, I'm a manufacturer, I'm a school, it has a
kupoma ushuru zezi batu mwajiridaga jela pota.
Omunye njalo obukisayo unkosazana Lester Jake okubhizimusi lokupheka amafutha okugcoba uthi ulethemba lokuba umbukiso lo uzamupha ithuba lokuthengisa impahla yakhe njalo akhulise ibhizimusi lakhe.
Lapha kathethu wonke 100% organic, awana mithi efakiweyo engekho organic.
Umnumzana David Gate obona ngezamabhizimusi lokuthengiselana emele uhulumende we-United Kingdom eZimbabwe uthi nyakenye benza amabhizimusi adlula ingxenye ye-billion eZimbabwe. Amazwe aphetheya abukisayo agoqela elemelika iBrithani, iChina lamanye. Lapho okubukisa khona iMelika, umkhokheli wesigodlo salelizwe eZimbabwe, u-Ellen French utshone ekhuluma nabantwana besikolo ebachasisela ngenhlelo zemfundo ezipha izizalwane zeZimbabwe ithuba lokuyafunda kweleMelika. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair upha amankampani ithuba lokuthengiselana njalo owalonyaka uhamba phansi kwendikimba ethi Innovation, the Catalyst to Industrialization and Trade. Nimele iStudio 7 kwaBulawayo ZITF, nimu Anastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukwele Iran emhlanganweni oqoqwe yilelo lizwe lenkokheli yamazwe yase-Afrika ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana o-Iran Africa International Economic Conference. Umhlangano lo ufana leminye eqhutshwa ngamazwe athuthukileyo lenkokheli ye-Afrika agoqela eleMelika, France leRussia mnyaka ngomnyaka. Kambe afunani eAfrika amazwe la njalo eleZimbabwe lona kuyini elikutholayo? Sixoxele ngcwethi kwezokwethula kwemibiko njalo ehlaziya ezombusazwe uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Kuveza ubali ukuthi into leyana singathi ukulwisana kwamazwe emhlabeni kukuncintisana kwamazwe i-geopolitics ukuzama ukuqhelisa ubuzwano lamazwe amaningi. And i-Africa ukhanya sekuyiyo nje ephakathi lapho. So akumangalisi ukuthi ikhona apho. Ngakho-ke iZimbabwe layo mbona sengathi ayifuni layo ukusalela ukuthi kukhanya ingani yelizwe elingafuni uhamba lamanye amazwe. Ngoba amanye amazwe la ayakhona, ayakhonale. Ukuzama ukuqhelisa uzwane lamazwe amaningi-ningi lawa aqhuba inhlelo zokuzwana le-Afrika.
Sesike sabona amanye amazwe amakhulu afana laboMelika, oFrance laboRussia lawo alemihlangano efanayo labakhokheli be-Afrika ayenza iminyaka ngomnyaka. Kuyini kahle-kahle okufunwa yilawa amazwe e-Afrika?
Kunzima ukuthi sitsho nje ukuthi bona bafunani. Kodwa esikwaziyo nje okumqokayo ukuthi ukuncintisana kwamazwe azizwayo, azibona wona izingqungquthela, azibona angathi angalwisana lamanye amazwe kwezokuba le nto lesingathi i-influence emhlabeni. So yinto abayitholayo. Okunye futhi esingakutsho ukuthi amazwe e-Afrika, i-Afrika inongokwayo uma siyibhekile inkulu kakhulu elamazwe amaningi e-Afrika, 50 something. Kulani lapho wonke la mazwe ale ma-minerals amaningi nje ogolide, o-platinum, o-uranium labo bani ba. Ngakho-ke akulalizwe elizizwa emhlabeni elifuna ukuthi lithwe lona ilizwe eliqakathekileyo, ilizwe elisabekayo emhlabeni elingama laphana lingafuni lawo ma-minerals.
Kubudlelwano bokuthengiselana lobu, ungathi amazwe ase-Afrika ayayithola yini inzuzo efaneleyo?
Abantu abayibo abahusayo yibo abatholayo lezi moli zabo, labantu babo nje. Ngathi abantu labo abaholayo, angithi e-Afrika ungawubhekisisa, abantu abaningi abangathi bayaphumelela e-Afrika balabudlelwano kumbe lobuhlobo labantu abaphezulu abaholayo. Ngakho-ke umuntu kamakhaza nje singathi sikubeke simuntu osekhezi kumbe osekZN kumbe sikubeke sithi umuntu osemzuzu emalanga, awungeke utsho ukuthi utholeni ngobudlelwano belizwe lakhe la lamazwe lawa nakufana labo Turkey o China o Russia. Kodwa kukhona ihlekane elincane elingathi liyathola labo bayibo bayenelisayo ukuthi babe lobudlelwane labantu ababuya bezothapha ama minerals aseAfrika.
Udokotela Mthulisi Mathuthu yingcweti kwezokwethula kwemibiko njalo uhlaziya ezombusazwe. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende weMelika.
Kusukela ekuqaliseni ngokulwisana phakathi kwe-Israel nabalweli beqembu ele Hamas labesiPalestina mhlaka 7 Mfumfu nyakenye, ele Melika selenze yonke imizamo yokuphathisa ngokudla nokwelatshwa kwabalinyazwayo kulimpi eGaza ukuze kwehliswe ukuhlukumezeka kwabantu maGaza abangahlumanga besiPalestina, ikakhulu omama abantwana lasebekhulile. Emhlanganweni lentatheli zindaba uMelika hulumende weMelika emhlobuleni oweMiddle East ibona ngezoncedo umnumzana David Satterfield uthi isilinganiso soncedo oluthunyelwe eGaza kunyanga ezimbalwa ezidluleyo lube lokhe lusengezelelwa. Ele-Israel lalo lithethe amanyathelo aqinileyo kuphathisa laba bantu kumaviki adluleyo. Indawo e-Erez leminye imingcwele iyasetshenziswa ukuhambisa uncedo kulaba bantu. Lokho kusenziwa ngokucela kwele Melika. Imingcwele eminingi engaphose ifike ikhulu 96 yokuchaphela eGaza isivuliwe ukuze isetshenziswe ngabwenhlangothi ezijineyo ezenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba o-United Nations lezinye. Umncele weJordan sikhuluma kunje usetshenziswa yizimota ezinkulu ezithwele uncedo lokudla lemithi endaweni eduzane nomngcele we-Aman zingena eGaza. Ngokunjalo lasemingceleni enjengeKarem Shalom, kodwa ngesikhathi esilandelayo uncedo luzaba luchapha umfula uJordan oyiwo oseduzane leGaza. U-Ambassador Satterfield uqhubeke njalo ethi siza kwengeza inani lezimota ezithola lolu ncedo kumaviki alandelayo, njalo siyasuthiseka ngoncedo oluphuthumayo oselungena eGaza. Yebo, mkhulu umsebenzi okumele wenziwe, kodwa sokube lenguquko enkulu. Imizamo yokukhulumisana lokubambisana kulolu hlelo loncedo lokhu iqhubekela phambili phakathi kwenhlanganiso ezehlukeneyo zamazwe omhlaba, kodwa okudanisayo ukuthi inani lezisebenzi zalezi nhlanganiso eselibuliwe kule impi lokhu liqonga, kutsho u-Ambassador Satterfield. Wathi kumele umhlaba wazi ukuthi iqembu eleHamas elabalwa bifacha lilakho ukukhetha kulandela iziqondiso eze-Oslo Agreement, zona ezibalisa ukuhlala phansi kukhulunywe njalo kukhunyiswane umlotha kunokuqina ngodlakela lokulwisana kundaba ezihluphayo phakathi kwabesiPalestina labe-Israel, kunokuthi iHamas ikhethe indlela yodlame ukuqeda ufuthelana kwamazwe omabili khona ukudala ukubana abantu maGaza babe yibo abasala behlukumezekile. Uqhubeke njalo u-Ambassador Satterfield esithi masingakhohlwa isisusa sale ngxabano, njalo kuqakathekile ukuthi ele-Israel libe neqiniso lokungenzi umsebenzi wokuhanjiswa koncedo ebantwini okumele baluthole ube nzima bona kabaqondane leHamas, hatshi abantu bonke besiPalestina abangelacala.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Umsakazo weVoice of America ususole kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende wakwele Burkina Faso izolo elokuvimba ukwethula kwenhlelo zawo okwamaviki amabili ebulenjini be-internet kulelo lizwe. I-VOA ithi ilusizi ukubona ivinjwa ngalindlela zinhlangothi ezinjenge Superior Council for Communication ukusabalalisa ulwazi lezindaba eziphathelanelo kwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni lelo ngabebutho likahulumende eziphuma enhlelweni izalo ezobulembu. Indaba zokuhlukunyezwa kukaZulu ngabebutho Seze tulelwa inhlanganiso zomanyano wamazwe abensundu lomhlaba eze African Union le United Nations ukuncedisa ukusungulwa kophenyo ngalezi zika. Okwamanje sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, nina elisinika okwaneleyo thina singumthakazi esiyivele siyife sikudinga. Ngiyabonga kakhulu. Bengicela ubaba uZethu Mkandla umfundisi wokholo lwesiKristu ukuba abe legroupu yakhe lapha azathi ma efundisa khona kube yisikhathi sakhe abe legroupu yakhe sikwazi ukumlalela kuhle sikhole ilizwi likaThixo. Ingathi ubaba uMkandla lapha khona angayizwa i-audio abe legroupu yakhe eqondane layo ukuthi sibe sixhumana laye simbuza asiyicacela ngisa uJehova
kusitudio sezulu studio sekhanya uzobantu bakhuluma indaba yokuthi kumele kuvotele ibandla lizophikisa kube yile lizovotela kuvote Zimbabwe sicinile ngo-2023 uyinile ichangisa 2023 kwangabilo tshintsho kwangabilo abantu abasekelayo uyina 2018 bapondi bathula uyina tshangira 2008 ezele kuvote Zimbabwe sokuthi kuyikudlala kuvote Zimbabwe into esifunakala Zimbabwe kuphela istrategy yokuthi abantu chinja njani party kusana ikipa njani party kusana ngoku vote Zimbabwe sokudlala abadala vote Zimbabwe sicinile last year mona lo muntu uzophinda vote futhi shaba
lami bengelele mina lapho studio 7 ikhuluma la uChef Chuma ngilapho chimile cholocho hayi bantu sesikhathile indaba zezani sesikhathile kathi bona kabadinwa yini kathi babusikizele siyahlupheka bani siyahlupheka emakhaya lapho azibambeka ezitolo azibambeka yonke indawo kanti bezani nakele isifundo esidingi
akona akekho ozophapha akekho umuntu ozondiza emoyeni othi kwenza labo kunyakagwa laba bazoya phansi kuphinda bazofa lo bengahlukumeza abantu bebabulale beyenzeni njengalokhu esikubonayo kodwa bazogcina phansi la ngeke baphaphe labo bazafa kanti bazayanga phezu kokubulala abantu okungaka phezu kokuhlukumeza kwabantu okungaka ngeke bephaphe miningi kabi imiphefumulo ephansi ngenqabo mnyakagwa miningi kakhulu sibala nje mathebelele nje more than 20,000 abantu abaphansi abantu omnyangaka lo lishiwe ingalo more than 20,000 abantu esibabala abaphasi emathibilini ababuya yibo la
kana msizakazweni omuhle linjani kuzindawo nasonke Studio 7 balaleli bongaba sizakazwa ka Studio 7 abasinika izindaba ezilohlonz ngamalanga ngamalanga siyancisa uMalathi Nkomo uJoseph uGawu kanye lo Prophet Mpofu ukuthi belalele labo Studio 7 uze bezwe ukuthi hayi lento abayikhuluma ezanpf ayisebenzi na amaZimbabweans and PF vele asayifuni sicela labalaleli izinyo zibizwe ama audit ukuthi hayi madoda vele iphatheni asiyifuni and uthona usithi nje uhamba ezani PF mfana lo muntu ohamba nje ngendlela lana esiludonga vele ayihambe izandlela isifana lodonga nje into esiyabhugayo nje indlela engasasebenziyo nje so dinge ukuthi aloya kuyacinta enye indlela eceleni abantu behambe kuhle bengakhobe akukhona udonga lelizani PF into sokuyisifula nje akusahambe yile akusanyatheleka kona uma la singomba bakholisana phakathi kodonga leyo lizani PF into nje esiphelile nje angiyaswela isinto yokulahla nje ngama lami uvukani so sekheza phisa
labo ve kungabalaleli be Studio 7 besipha imbono yabo lawa mlalelo ungasithumela owakho umbiko kunombolo esithi +1 202 465 0318. Kwezi phathelane le Melika, uMongameli Joe Biden wenza udaba lwamalungelo okubeletha indikimba yomkhankaso wakhe wokhetho esola ancintisana laye uMnumzana Donald Trump athi ufuna kwethulwe imithetho elukhuni evimba ukukhipha isisu. Emkhankasweni wakhe uTrump wethule umbono ozinzileyo kulolu daba ohlukane lwabanye bakhe abebandla lama-Republicans. UChris Gande weStudio 7 usethulela lolu daba elitolikela udaba olulotshwe nguScott Stearns owe-VOA.
Umongameli Joe Biden ukhankase esigabeni seFlorida lapho umthetho wokungavumeli ukususa isisu esesedlule inyanga eziyisithupha uzaqala ngeviki ezayo.
Lokhu yikwenza ilungelo lokuzala libe licala ngesikhathi abesifazana abayabe bengakabi kwazi lokuthi bazithwele kulihlazo.
Lumthetho weFlorida uza kuba ngomunye wemithetho encindizelayo elizweni ezakuba yikunqoba kwabebandla lamaRepublicans, kutsho ofundisa ekolijini leUniversity of Miami unkosikazi Caroline Mahler Corbin.
For those people whose religion
abalezinkolo ezithi impilo iqala esiswini, ngokunjalo ukuzithwala kufana nokuthwala umuntu, lesi sinqumo siyikunqoba.
Lokhu kuyinsinda bayichiye kumnumzana Donald Trump othi umthetho weFlorida ulukhuni kodwa aphinde afune ukukhumbuza abavoti abangafuni kwesulwe umthetho wokukhipha isisu ukuthi nguye owamisa umthetho wesizwe wokukhipha isisu ngokukhetha amalunga edale eliphakameyo ele-Supreme okwabangela ukuthi kwesulwe umthetho othiwa Roe v. Wade. Umkhankaso kaBiden ubona leli kulixesha.
For 50 years, the court ruled that there was
okweminyaka engamashumi amahlanu umthethwandaba wanquma ukuba kulilungelo lomuntu ukungavezi imfihlo yempilo yakhe. Kodwa kuminyaka emibili edluleyo leli lungelo lathathwa. Ake sibonisane, kulomuntu oyedwa owabangela lokhu uyakuvuma njalo uyaziqhenya ngakho nguDonald Trump.
Udubo lulapho izigaba eziphikisana khona lo Trump njengaseFlorida. Abavoti bezigaba zeArizona leFlorida baza kuba bevotela ilungelo lokuzithwala kwabomama. Imizamo efanayo ezigabeni zeKansas leOhio kuminyaka emibili edluleyo ibisehlula abebandla lama-Republicans. UTrump ukhumbuza abavoti ngokuqakatheka kodaba lokususa isisu.
This 50-year battle over Roe v. Wade took it out of the federal hands and brought it into
impi yeminyaka engamashumi amahlanu. Kudaba lomthetho we-Roe versus Wade lususwe ezandleni zemithethwandaba lwafakwa ezinhliziyweni lakumavoti abantu bezigaba zonke zelizwe. Sokusezandleni zesigaba ukuthi zithathe amanyathelo alungileyo.
Leli liqesha uBiden aselithatha.
Donald Trump is worried voters are going to hold him accountable for the cruelty and chaos he created.
Njengowaye ngumongameli umnumzana Ronald Reagan, ngiyaqina kakhulu ngokuthi abadlwenguliweyo abaya emacansini bengabomdeni lempilo yabomama kumele ulandele umzwangedwa kulolu daba, kodwa kumele unqobe kukhetho ukulondoloza isiko lethu, ngitsho khona ukuhlenga ilizwe lona engilusizi ukuthi liyanganxele.
Njengendlela yokuqinisa umkhankaso welungelo lokuzala, uhulumende kamongameli Biden liviki uqinise ukungethulwa kwemininingwane yabantu abavakatshela ezinye izigaba. Lokhu kwenziwa ngendlela yokuzivikela nokuvikela omama abahlala ezigabeni ezingavumi meli ukususa isisu ukuze bengathoniswa ngoba behambe bayasusa izisu ezigabeni lapho okuvunyelwa khona.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu leRumba elizibiza ngokuthi ngama-professionals last number liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi inja kamakhelwane. Leli qembu lidabuka ePlumtree kodwa licula likwele South Africa. Nangu umholi walo.
Yeah, 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 ye
Salibonani, ibizo lami ngumhlakanipho, umhlakanipho wakomoyo ngokuzalwa ngokumanguba kodwa siyakhele kuzuzaphi. So ngikusaphi Plumtree. And then eqembini ngilobaba omncane wami uThomas Ngoma. Bese siba lo mtshana, mtshana wami u-Abel Ndebele. Siba ngu-3 Abel Chama drums, uThomas sijaswa ngamakatarisi sicule futhi sesilama album nje amabili e-single track. And then futhi ngezi-5 sile single track esiyoyikhipha. Leyo single track sihlanganele lo munye umfana kithi kule qembu elibizwa kuthiwa yi-Obes Uzap Masters.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Amafone number ethu nanka uzoqala ngawami athi 083 859 3692. Leyo ifone number yami. Bese ufiteka Thomas ithi 083 386 9804.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje.
Silithembisa mpela injabulo ngaso sonke isikhathi. Ingoma isazoqhubeka ikhale njengamanje nje senze isimbi break. After that kule fulu album futhi ekhisimuzi esiyilungisela lina bakithi. Cela nje usekelo kini.
Abafana beplumtree bazibiza ngama-professionals. Last number behlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Lingayikatshana zihlobo, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-live talk lapho esikhangela khona imali entsha ebizwa ngokuthi yiZimbabwe Gold. Imali izaqala ukusebenza ngeviki ezayo mhlaka 30 lapho ezatholakala khona ezitolo lasemabhanga. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo, nkololokwana kwamatukanduna. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.